Madzimai ekuchimanimani mazhinji anoti akatarisana nedambudziko rekushaya zvipfeko zvinopfekwa nemadzimai kana achitevera kana kuti masanitary pads. Mumwe mugari wemubhuku rekwachinamira kuskyline amai sarudzai kubvenyika vanoti madzimai mazhinji ave kushandisa madhende ayo avari kutyira kuti anogona kuzovakonzeresa zvirwere kunhengo dzavo dzakavandika.
Tinokumbira futi zvekupfeka nekuti zvinhu zvedu zvakakukurwa nemvura. Pamwe pacho takutofamba takashama mabhurukwa chaiwo chaiwo kupfeka pasi hatina. Vana takungosungirwa tumachira zvetinopuwa kungosungirwa kupfekedza, especially vasikana vane zera rekuenda kumaperiods. Zvataa nedambudziko pana ana baba nekuti pamwe pacho unongozobude ropa zvisiri pamutemo zvisikafani kuti zvioneke ndiana baba.
Izvi zvakatsinirwa namai Lokadhemba Petuka vanogara mubhuku rekwamanzou, avo vanoti zvitoro zvizhinji zvakapwanywa nemvura mupengo yecyclone Idai uye zvimwe zvakavharwa nepamusana pekuti nzira zhinji hadzisi kufambika.
Hatisi kuzviona zvimapedzi hatisi kuaona.
Ari kunetsa kuwana.
Zviri kunetsa kuwana. Nenyaya kuti mashopu akavhara hakuna kuri kukwanisa kuti zvinhu zviwe.
Mumwe mugari wemubhuku rekwamusha amai Aida Mwande Ambira vanotiwo hapana pekurasira madhende anenge ashandiswa nemadzimai anenge achitevera sezvo zvibuzi zvavaimboshandisa zvakatorwawo nemvura. Amai Mwande Ambira vanoti zvirwere zvemanyoka zvinogona kudzika midzi munharaunda yavo sezvo veruzhinji vave kuzvibatsira kuseri kwemakwenzi uye pasina mvura yekunwa yakachena munzvimbo zhinji dziri muchimanimani.
Tanga tichitokwanisa kuti gadzirawo zvimbuzi nekuti izvezvi tiri kushandisa mabush toilets, matoilets ose akaenda hatina pekuenda. Vamwe vanotoitira mumarivers macho ndoma tiri kuchera mvura. Of course mamwe marivers acho ndomune vanhu vakachafa hatisi kuziva, tiri kungomwa mvura apa yakasviba. Saka vanokwanisawo tibatsirawo nemvura. Mama mota gadza yaya vombo tigadzira even matanks ekutongosa nokuchera mvura vatichitigadzira ma permanent boreholes maybe it's safe.
Kunyange hazvo bazi rehurumende rinoona nezvemvura reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA rakaisa matangi emvura mune dzimwe nzvimbo dziri muchimanimani. Mvura iyi haisi kutora nguva isati yapera sezvo yakawandirwa. Mumwe mugari wemubhuku rekwamusha zvakare vaLiberty Gauke vanotiwo vari kufara zvikuru kuti hurumende nevemamwe masangano ari kubatsira vagari vekuno vakavapa mishonga yekuisa mumvura kuti inge yakachena pavanoinwa. Asi vasi Gauke vanoti mishonga iyi haizofi yakadzivirira zvachose zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid.
Nyaya yekorera zvakanaka sitereki zviri kuite ari kutibatsira. Anhu akanga achipuwe mapirizi ekuti azoise mvura dzaari kumwa nekuti mvura yacho iyi yekuera yemumamukowa nematsime taichera akatorwa. Saka mvura izvozvi zvitiri kutomwa yakashata. Saka ichiitiko chakanaka kubatsirwa ngemapirizi ekuise mvura nemigodhi. Migodhi ingazotira but izvozvi zvibhurani zvacho zviripo zvakadhemejwa. But izvozvi mapirizi akanaka nekundobatsira nemamosikitoni taari kupa anhu. Izvozvo tinozvitenda.
Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanosvika zana nemakumi mana vakabatwa nechirwere chekorera muMozambique sezvo munzvimbo dzakawanda munyika iyi musina mvura yakachena zvichitevera kurohwawo kwakaitwa nyika iyi necyclone Idai masvondo maviri apfuura. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rehurumende kuti vanhu vangani vabatwa nekorera zvichitevera kurohwa kwakaitwa matunhu eManicaland nemasvingo nedutu mupengo recyclone Idai. Zvichakadai vanhu vakawanda vakaita sasabhuku Charles Manzou vemu bhuku rekwamanzou vanoti hurumende inofanira kupira vanhu chikafu munzvimbo dzavanogara senzira yekuderedza mikana yekuti vagari vatapurira nezvirwere.
Dai zvaiita zviya zvainaka kundoti village imwe naimwe ipuyirwe zvayo zvayo paini paeria paya. Ndinofunga kune ndege dzinotakura chikafu, hazvinganetsi kuti village itakurirwe chikafu ichitsvetirwe paini payo totopana nevillage yangu because sabhuku umwe naumwe unoziva vanhu vake. Ndofunga zvaipinde kuite nyore ngokuti kuunganidzana kuri kuita apa ndokuri tokonzera futi neaccident iyoyo. Mawandiro ari kuita vanhu apa
zvirwere
matoilets hapana akakwana nenamba yevanhu vari apa.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaObedaya Moyo kutinzwe kwekuti matambudziko ari kusangana nevanhu vekuchimanimani vachaagadzirisa sei uye rinhi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vagari vekuchimanimani masvondo maviri adarika kuti hurumende yavo ichaedzana pose painogona napo kuti igadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji vakawirwa nedambudziko remafashamu. kudzamara hurumende yatora matano nekukasika veruzhinji muchimani mani vacharamba upenyu hwavo huri patambo sezvo nyaya yehutsanana iri kuvatemesa misoro zvichitevera mafasha muecyclone idai ayo akasiya vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe vafa uye vanhu vanodarika mazana matatu vasiri kuzivikanwa kuti varipi ndakamirira studio 7 kuchimani mani ndini Thomas chiri pasi.